Aiwa Jova Mnengun. Aiwa Jova Mnengun. Changu chiponda kapua, chegu shaura shoko, ndichitaura zvinechirevo. Aiwa Jova. Zvikanziva nenzeve vanzwa, vashumiri vanzwa, vanomuda vanzwa. Aiwa Hosana,
Hosana, Hosana Mambo. Aiwa Hosana,
Aiwa Hosana,
Aiwa Hosana, Hosana Mambo. Aiwa Hosana,
Aiwa Ngoma ye Hosana shaura.
Aiwa Jova Mnengoni.
Changu chiponda kapua, chegu shaura shoko, ndichitaura zvinechirevo.
Aiwa Jova.
Zvikanziva nenzeve vanzwa, vashumiri vanzwa, vanomuda vanzwa. Aiwa Hosana,
Hosana, Hosana Mambo. Aiwa Hosana,
Aiwa Hosana,
Aiwa Hosana, Hosana Mambo. Aiwa Hosana,
Aiwa Ngoma ye Hosana shaura.
Aiwa Jova Mnengoni.
Changu chiponda kapua, chegu shaura shoko, ndichitaura zvinechirevo.
Aiwa Jova.
Zvikanziva nenzeve vanzwa, vashumiri vanzwa, vanomuda vanzwa. Aiwa Hosana,
Hosana, Hosana Mambo. Aiwa Hosana,
Aiwa Hosana,
Aiwa Hosana, Hosana Mambo. Aiwa Hosana,
Aiwa Ngoma ye Hosana shaura.
Aiwa Jova Mnengoni.
Changu chiponda kapua, chegu shaura shoko, ndichitaura zvinechirevo.
Aiwa Jova.
Zvikanziva nenzeve vanzwa, vashumiri vanzwa, vanomuda vanzwa.